chakanakira varimi panguva ino yakadai ndechekuti GMV iri kutenga nemutengo unoita $390. Saka imari yakanaka zvikuru kumurimi. Vanogaya vakazhinji vakabuda kunotenga vanotenga nemutengo uri pasi. Vamwe vavo vanotenga nekuma240 kana kutodzika chaiko. Saka GMV chakanaka panguva ino ndechekuti yava nemari, vakaunganidza mari yekuti vatenge. Chibage chinokwanisa kusvika ku1.1 million metric tons. Kureva kuti mukana wekuti murimi agone kuwana mari kana GMV ichipa mari yakawanda saizvozvo uripo, pane kurasha vanhu vachipa vanhu vanovapa mari shoko.
Asi kava Zakaria, vamwe varimi vaichema kuti GMB yanga isati yavabhadhara mari dzavo dzezvirimwa zvavakatengesa makore adarika.
Ichokwadi ichocho tainzwa maripots iwayo. Isu takaita misangano nevakuru veGMB tichida kuti tinzwisise kuti vasati vabhadharwa vanobhadharwa rini matanho iwawo ose akaitiwa. Zvokuti kumahofisi kwedu tichitokurudzira kuti kana kuine murimi anoti handisati ndabhadharwa, vakatizivisa tinogona kubetsera zvachose kuti vanhu vagone kubhadharwa mari dzavo. Asi zvemwaka uno takaziviswa neGMB kuti GMB kubudikidza nehurumende vakagona kutsvaka mari imwe ichitsvakwa neAgricultural Marketing Authority through ma treasury bills yokuti vabhadhare chibage chichada kutengwa neGMB gore rino chinosvika 1.1 million metric tons. Isu taikurudzira GMB makore osawo tichiti isabata chibage chemunhu kana isina mari. Saka iko zvino vanhu vanenge vachipuwa mari yavo ipapo ipapo sekutenderana kwatakaita. Saka kungava kusafunga kwakanaka kuendesa chibage kumunhu anokupa mari shoma iye unokupa mari yakawanda aripo.
Varimi vari kukurudzirwawo kuti vange vachivhura maakaunti kumabhanga uku. Muri kuona here vese vane chibage vachizokwanisa kuita izvozvo kuti vakwanise kubhadharwa?
Ndiro dambudziko roga randinotenda kuti riripo iroro renzira yekubhadhara nayo yokuti vanhu vanofanirwa kuti vange vaine mabhank account. Kuna varimi vatinoziva vasingakwanisi kusvika kubhank uye vasingakwanisi zvekare kupa bhengi zvinodikanwa kuti vabhadharwe saizvozvo. Saka iri ndo randingati ndo dambudziko racho chairo riripo. Asizve kuti tigorota hope dzekuti kune mari inokwana muso wokuti vanhu vapuwe mari, apo tingangoreverana nhema nokuti nesu tiri kutozviona mumabhengi umu kuti keshi chai chai hakuna. Varimi veto bako vari kutotambura nenyaya yekeshi iyoyo. Saka tinofanira kuti tiwane nzira dzakachenjera dzokuti vanhu vobhadharwa sei. Kune dzimwe nyika uko kuna ana Kenya, vana Uganda, vanhu vakushandisa mafoni avo kugamuchira mari nekubhadhara zvose zvavanoda vari munzvimbo nemunharaunda dzavanogara. Saka tinoda kuti titsvake nzira kuti zvingafambiswa sei kuti varimi vagone kubhadharwa kana vachinge vapa chibage chavo kuGMB.